This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kwa tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechitatu, chivabvu 27, 2015.
Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare repamusorosoro rinorasa mutemo wanga uchishandiswa mukusunga vanhukadzi vanofamba usiku vachinzi vari kuita zvechipfambi.
Vanhu vatatu vanofamba tsaona yebhazi reTombs raroverana nerori mumugwagwa wezvishavane.
Vagari vemusaningdale vobatana nekanzuru yeHarare mukuchenesa nzvimbo yavanogara.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nguva yemapurisa yekuita madiro aJorgina vachisunga madzimai mumigwagwa vanenge vachipomerwa mhosva yekuita zveupfambi yasvika kwamvura yacheka makumbo. Izvi zvinotevera mutongo wedare repamusorosoro reConstitutional Court ratonga nhasi kuti hazvisi pamutemo kuti mapurisa anouya nemambure osunga madzimai ose anenge achizvifambira havo usiku sezvo kuri kutyora kodzero dzavo dzinochengetedzwa nebumbiro remitemo. Dare iri ratiwo panosungwa mudzimai anenge achinzi ari kuita zveupfambi panodawo munhurume wacho anenge achiti mukadzi uyu akumbira kuita naye zvepabonde achizopiwa mari. Kuti tizeye zvabuda kudare, tabata gweta ranga richimirira mamwe madzimai masere akaenda kudare Constitutional Court vaDavid Hofisi avanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights tikavabvunza kuti mutemo uyu unorevei.
Zvatorwa nhasi zvinoreva izvo kuti munhu akasungwa manje nemapurisa onzwa kumatare zvichinzi iwota kubata nemhosva yekuti wanga waka kana kuti wanga wakamirisisa kana kuti wanga uchitsvakiridza kuti uite zvepabonde, mapurisa akufanira kuratidza kuti chii chaitwa chinoratidza kuti munhu uyu anga achiedza kutsvaga zvepabonde zvekuti abhadharwe uye kuti ndiani aitirwa zvinhu izvozvo. Saka zvataurwa ndezvekuti haungangosungwe kunzi wangowanikwa wakamira kunze. Zvinofanira kutoratidzwa kuti pane zvawaita uye pane munhu wawazviita kwaari kuti uve uchikwanisa kunzwa pamatare zvakatikatikati kuti uzonzi aiwo wanga uchiedza kuita zvepabonde uchizoda kubhadhara.
Zvii chaizvo zvanga zvichiitika zvanga zvapa kuti mamwe madzimai aende kumatare?
Chakaitika ndechekuti gore rapera muna March 2014 vakasungwa vakawanda madzimai apatonga tichimirira vanova vanomwe madzimai vanga vaunzwa kumatare vakasungwa vakamunzvimbo dzemuHarare dzinonzi maAvenues. Ndobva wanzi inini kuti takuwanai makamira ipapapo tinokusunga nekuti mamuri kuda kuti munze vanhu kuti vaite zvepabonde muchibhadhara. Saka magweta akaona kuti pamapepa zvanga zvisina kubuda kuti muri kuti chii chakaitwa nemadzimai aya uye vakazviita kunani kuti imini muzoti vava vachida kuita zvepabonde. Magweta paakataura kudaro zvavakataura hazvina kutambirwa nedare rekuzasi. Ndobva vazokumbira kuti munyaya iyi iunzwe kudare rekumusorosoro kuti vaongorore kuti izvi zvinozo zvakamira sei maererano nekodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo ende ndozvakazoita kuti tizosvike kudare guru renyika.
Ko, zvinorevei pamutemo uri muCriminal Law Codification Section 81?
Zvinoreva kuti mutemo ucharamba uripo ende mapurisa vanoramba vaine masimba ekusunga vanhu ekuongorora kuti pane mhosva yaitwa here, asi mukuongorora kwavo manje uye mukusunga vanhu vaakusungwa kuti ivo semapurisa vanofanira kuti vakasunga munhu vanenge vatori neruzivo rwekuti pane zvaitwa nemunhu uye kuti vazviita kunani.
VaDavid Hofisi vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vari parunare muHarare. Mapurisa emuZimbabwe anga ave nemakore akawanda achiita zvirongwa zvekusunga madzimai anofungidzirwa kuti anenge achiita zveupfambi. Kubva muna 1980 nyika ichangowana kuzvitonga kuzere, mapurisa akaita zvirongwa zvakawanda zvakaita seOperation Chinyavada, Operation Chipochirorwa, Operation Chengetedza Hunhu, Operation Dyira Bonus Kumba neOperation Zvanyanya nezvimwe zvirongwa zvaishoropodzwa nevanorwira kodzero dzevanhukadzi vachiti zvinombunyikidza kodzero dzavo.
Vanhu vatatu vafanasi mushure mokunge bhazi reTom's Motorways raroverana nerori mumugwagwa wezvishavane pedyo nebridge reLunde. Bhazi iri ranga richibva kuBait Bridge rakananga kuGweru. Zvinonzi njodzi iyi yaitika nenguva dza5 mangwanani uye rori iyi yanga yakatakura mapaipi akarebesa anonzi apwanya windscreen yebhazi zvapakuti mutyairi atadze kutyaira zvakanaka. Mutyairi mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vanhu vatatu vashaya patsaona iye. Vatiwo pane vanhu gumi nevatatu vakuvara muchiitiko ichi. Pane vakuvara vana vaburitswa muchipatara, vatatu vakuvara zvakaipisisa vaendeswa kuchipatara cheGweru Hospital, vamwe vatanhatu vari kuchipatara cheShurugwe. Vanhu vana varapwa ndokuburitswa muchipatara. Chief Superintendent Nyati vati mutyairi werori haana kumira paitika njodzi iye.
Kunyange hazvo masangano anomirira vagari vemuguta reHarare achigara achinetsana nekanzuru sezvo iri kutadza kuita basa rayo, vagari vemumusha veSunningdale vanoti vakaona kuti kugara vachichema-chema hazvibatsiri. Vagari ava vanoti vava kushanda pamwe nekanzuru mukuita mabasa akasiyana-siyana akaita sekutakura marara pamwe nekubatsirawo munzvimbo dzinotandarira vanhu pamwe nemakirinika. Ivan Chifera anotipanya inotevera.
Vachitaura apo meya veguta vaBen Manyenyeni vashanyira mabasa ari kuitwa nekanzuru mumusha uyu ichishanda pamwe nevagari venzvimbo iyi. Vagari ava vati vakaona kuti kugaro chema hazvibatsire ndosaka vakabvuma kushanda pamwe chete nekanzuru. Kanzura wenzvimbo iyi inove muward 10 vaHami Madzingira vati vakatanga kunyorera kudzisvondo munzvimbo iyi vachikumbira kuti vanhu vauye kuzoshanda nekanzuro uye vanoti shoko ravo rakatambirwa zvakanaka. Vanoti kubvira ipapo vagari venzvimbo iyi vave kubatsira mukuchenesa nzvimbo pamwe nekubatsira pakiriniki iri munzvimbo iyi sezvo pasina vana mukoti vakakwana.
You know what why is no better chizvo izvozvo. Marezi ndakava involved. Inini concept ndiendi zvindikuda kuzama kuti tete ndizvokuti sisu as times goes on. We can even say isisu mota isito vhari ngavi yeta kuri marara kamwe chete pe month. Then takuchizo demand mai zvikudi wakane ma residents. Kuti marezi ngadi ngadzikiswe. Yuri kana akachipata $2 pe marara pe month. Tete kuti kanga kubata $2 pe month. Both involvement ne marezi is very important.
Vamadzingira vaudza Studio 7 kuti pane dzimwe nguva vagari venzvimbo iyi vari kubvisa mari yavo mukubatsira zvirongwa zvebudiriro munzvimbo iyi. Vakati semuenzaniso pane vagari vakawanda vari kushanda pachena pakuvandidzwa kwekiriniki iri munzvimbo iyi. Studio 7 yaona vagari vachibatsira mabhiridha pakiriniki yemuSunningdale. Vamwewo vagari vakaita savakotri Nicole vanoti vave kushanda pachena pasina mubhadharo pakugadzirisa nzvimbo yekutandarira yeSunningdale Sunset Recreational Park. Vanoti ivo nevamwe vavo vakatora danho rekushanda pachena nechinangwa chekuti musha wavo ugare wakachena.
As a resident of this community, I've been here since
this time. Isu taive kubvira musha uno uchivakwa. Zvatiri kuita izvi zvinoita kuti musha uno ugare wakachena uye kuti vanhu vawane pekutandarira vana vachiwanawo pekutambira.
Vamanyenyeni vatenda vagari nebasa rakanaka ravari kuita vachiti izvi zvinobatsira kanzuru chose sezvo iri kutambudzika nekushaya mari.
Maonero ataita tese panapa mumusha uno weSunningdale marakidza mubatanidzwa unodadisa wakansela vagari nevashandi vekanzuru. Mazvirongwa zvese zviri kubuda munomu zviri kurakidza kuti hapana bazi riri kusarira mumashure. Kanzuro ari kumhanya nendima, vekanzuro ari kumhanya nendima, vagari vemuguta vemuward munomu vari kumhanya mhanya chaizvo vachipa ruzivo, vachipa simba ravo, ziya ravo kuti maprojects abudirire. zvinodadisa.
Mamwe mabasa ari kuitwa nevagari ava vachibatsirana nekanzuru kugadzira migwagwa, kuchera zviborani, kudyara miti pamwe nekugadziridza kana kuvaka zvikoro. Vagari vemunzvimbo iyi vachishanda nekanzuru vari kuvaka dzimba dzekudzidzira ina pachikoro cheSunningdale 2 Primary vachishandisa mari inodarika zviuru makumi masere zvemadhora. Kanzuru Madzingira vanoti kubatsira kanzuru mabasa kunoita kuti zvichemo zvevagari zvinzikwe kana vachinge vaine zvavanoda. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Chumba vaudza Studio 7 kuti nengo dzavo kuSunningdale dziri kushanda zvakanaka chose nekanzuru, uye vakati ukama hwakadai hwakanaka chose mubudiriro yenzvimbo iyi. Mune monyaya, kanzuru yeHarare yatora danho rakakosha munyaya yekugadzirisa matambudziko evanotengesa mumugwagwa, sezvo yaumba komiti yekanzuru ichange yave kutarisa nyaya yevanhu ava zuva nezuva. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanoti akandika kutanga kuti kanzuro iite izvi sezvo yange ine makomiti aitarisa zvedzimba, utano, zvemabasa nezvimwe chete.
Komiti inenge ichitarisa mashandiro evanotengesa ava ndiyo ichagadzira mitemo yatinoti mabylaws pachirungu, anenge achitaura kuti vanhu vanofanira kunge vachishanda sei. Komiti iyi ichange ichitarisawo nepanoshandira vanhu ava kuti pakanaka here, kuti ichiisa mitemo yekuti vagadzirirwe panhu pekushandira pakanaka.
Komiti iyi ichange ichitungamirirwa nakanzura Charity Bango, uye yange yakatarisirwa kutanga kuita musangano wayo wekutanga nhasi. Izvi zvinotevera kutadza kubvisa vanhu ava muguta sezvainge zvarongwa nekanzuru mwedzi mishomanana yapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Sangano rinomirira makambani emuAmerica akasiyana siyana reCorporate Council on Africa, iro rinosimudzira kudyidzana mune zvemabhizimusi pakati peAmerica nenyika dzemuAfrica, riri kutumira zvipangamazano kuZimbabwe svondo rinouya kunotsvaga mikana yekumutsa mabhizimusi. Chikwata ichi chichange chiine nhengo dzinomirira makambani emuAmerica akasiyana-siyana, uye dzichasangana nemakurukota ehurumende anosanganisira rezvemari vaPatrick Chinamasa, gurukota rezvemakambani vaMike Bima, gurukota rezvekurima vaJoseph Made negurukota rekushanyirwa kwenyika vaWalter Muzembi. Mumwe wevachange vari muchikwata ichi, amai Patricia Sheikh, vanoti vachaita misangano zvakare neConfederation of Zimbabwe Industries, Zimbabwe National Chamber of Commerce, Governor weBhanga Guru renyika vaJohn Mangudya, Bankers Association of Zimbabwe neZimbabwe Investment Authority. Rwendo urwu runotevera rwechikwata chehurumende yavaBarack Obama mazuva mashoma apfuura. Chikwata cheCorporate Council on Africa ichi chichashanyira Zimbabwe neZambia, uye chichatanga kuZambia musi wa5 mwedzi unouya, chichizoshanyira Zimbabwe nemusi wa3 chikumi. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata vanongorora zveupfumi vaMasimba Kuchera akavabvunza kuti vanoona chikwata ichi chichiwana mikana yemabhizimusi muZimbabwe here.
Ine idanho rakanaka kuti pane vanhu vari kufungidzira kuti muZimbabwe mungangoitika business. Tikatarisawo Zimbabwe nyika matiri muSouth Africa munomutiri pakati nepakati, kuri kuti tagadzirisa musha wedu nyika inokwanisa kusimukira nenguva isipi kubudikidza nevanhu vanenge vachiuya vachiisa mari dzavo munyika munomu. Saka kudyidzana tingati panyaya dzemabhizinesi uye dzekutenga nekutengeserana, Zimbabwe neAmerica havana kumbozira vanyaya kutadza kudyidzana. Nyaya yanga iripo ndeyekutukana munyaya dzezvematongerwo enyika, ndo dzanga dzichinetsa mushure mekunge vamwe vapiwa zvitarafu zvekusashanyira kuAmerica. Asi nyaya dzekutenga nekutengeserana, makambani eAmerica achiri kungotenga zvinhu zvemuno, Zimbabwe ichiri kungotengesawo zvimwe zvinhu zvayo kuAmerica, zvichingofambawo zvakadaro. So hatingati matrade relations kana ukama hwekutenga nekutengeserana, ukama hwaramba huripo zvisinei kuti panga pane zvirango zvehupfumi zvanga zvakatemerwa vamwe vehurumende yavaro patura.
Zvii zvingaitwa nehurumende yeZimbabwe kuona kuti iri kushandisa mukana uyu kuwana rubatsiro rwemakambani anovhura mabhizimusi awo muZimbabwe anobva kune dzimwe nyika?
Chekutanga chinofanira kuitwa nehurumende ndechekuti inofanira kuva ine mitemo yakajeka yekuti kana uchida kuita bhizinesi ungarifambisa sei. Tinoziva tikatarisa payatingati doing business index,
tunaona Zimbabwe inenge iri pasi kuvhura kambani muno mukuno kwanza kutotora mwedzi yakawanda. Saka zvinhu zvakadaro vanhu vemabhizinesi havana nguva yekumirira kana vachikwanisa kunoita imwe mari nekukasika kune dzimwe nzvimbo. Chechipiri tinokwanisa kunge tichikandira kudai vanhu vematongerwo enyika vambomira kutambisa nguva yevana vezimbabwe vachitukana nekupondana nekunetsana kwavari kuita zvikuru sei mubato riri kutonga reZANU-PF. Nekuti izvozvo zvinoitawo kuti zvizhinji zvisanyatsojeka kuti chii chiri kuitika.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachitaura vari parunhare muHarare nanhutungamiri Nkomo weStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Mabambu angakateiwa pamunhu akaputika madeko apfuura mauto gumi nemanomwe emuIraq akafa mudunhu reAnbar province. Izvi zvakaitika apo mauto ari kutsigira hurumende ari kuendera mberi neurongwa hwekuvhiringidza Islamic State mudunhu iri. Vakuru vakuru vemauto muIraq vanoti kurwiswa kwemadeko kwakaitika kunze kweguta remaoko eIslamic State reFallujah mushure memaawa akati kuti urongwa hwekurwisa Islamic State hwatanga mudunhu reAnbar.
Mambokadzi vemuBritain Queen Elizabeth vataura nhasi muparamende vachitsanangura urongwa hwehurumende yeConservative Party uo unosanganisira chivimbiso chekupinda kana kusapinda mureferendum yenhengo dzeEuropean Union. Queen Elizabeth vataura mashoko aya pamberi penhengo dzeparamende muchirongwa chavanoita gore roga roga. Vaverenga mashoko avo vachiburitsa pachena zvinangwa zvemutungamiri wenyika iyi vaDavid Cameron nebato ravo reConservative Party. Hurumende yava Cameron inoti inotsigira kuwandudzwa kweEuropean Union pano kuti Britain ibude mumubatanidzwa uyu.
Matambudziko anonzi ari kutarisana nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa ekurwiswa pamwe nekusungwa nemapurisa zvichinzi zviri munyika iyi zvisiri pamutemo anonzi ari kubatawo kana zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro anozvibvumidza kugara pamwe nekushanda munyika iyi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaArthur Makiwa vakasungwa vakagara muchitokisi kwemazuva angada kusvika makumi matatu ose kunyange hazvo vaine magwaro anovabvumidza kugara nekushanda muSouth Africa. VaMakiwa avo vane mudzimai nevana vatatu vanoti vakasungwa nemapurisa mangwanani emusi wa24 kubvumbi vari munzira kuenda kubasa vakaendeswa pakamba yemapurisa yeAlberton muJohannesburg.
VaMakiwa vanoti vasvika pakamba apa vakaedza kutsanangura kuti vaive nemagwaro azere asi vanoti mashoko avo aingorovera pamadziro sezvo mapurisa aya akaramba kuteerera tsanangudzo iyi. Vanoti ivo nevamwe vanodarika makumi matanhatu kusanganisira vekune dzimwe nyika vakatorerwa mari dzavo nezvimwe zvinokosha nemapurisa aya. Vagara muchitokisi vanoti vakazoendeswa kukamba yeLindela asi havana kuzogara kose zvo kwainge kuzerewo nevanhu vaimirira kuzoserwa kunyika dzavo. VaMakiwa vanoti vakazoendeswa kuBeit Bridge Border Post uko vakanosiiwa kuti vadzorerwe kumusha. Matambudziko aya anonzi ari kubata vana veZimbabwe vakawanda izvo zvinonzi zviri kuita kuti mhuri dzipararane. Mukutarisa nezvedambudziko iri taita hurukuro navaMakiwa.
Hapana chikuru chinonyanyochinja kumwana weZimbabwe ari kunze kwenyika. Ndinotarisira kuti chatingati chikuru pakukwanisa kufamba zvine kafambiro kakanaka iHarare East munova mune munhu anga ari mugari wediaspora agamuchirwa mupolitiki dzekumusha. Izvozvo zvinhu zvinongasvitinetsei. Tinoziva kuti kunana Eric Knight vana Ezra vakaenda asina kunyanyofamba vabuda mudiaspora. Saka yatinoti breakthrough yamadiasporans iyoyo inonidwa.
tine urombo vatereri tuda kuti tigadzirise mishini yedu tikupei nyaya yedu chayo chayo asi pari zvino makaterera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutibata pa 909 AM kana kuti pa 12080 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Kanawo kunyora kuno kustudio 7 muchishandisa kero yedu studio7@voanews.com.
Iko zvino tochidzokera kunyaya yedu yechizvarwa cheZimbabwe vamakiwa avakambosungwa muSouth Africa.
Ndakasangana nedambudziko rakaita seizvozvo, but manje patakasungwa takavharirwa apa ndine mapepa akakwana, ndine permit yangu yakakwana, but ndakangosungwa seforera ndikatorwa ndikaenda ndikanogara mungozi ndakavharirwa, but mapepa ndinawo angachinditendera kuti ndinge ndichifamba ndichiita sei. Pakusungwa patakatorerwa mari tichishungurudziwa tiri mumajere kuti tiwanewo chikafu chekudya, tatisingachiwani tichirarama nechingwa nejuli juice, ndo chikafu changa chidyiwa ipapo.
Imi makasungirwa papi?
Ndakasungirwa munzvimbo inoi muFed Vuru Park.
Makasungwa maitei?
Ndanga ndichitongofambawo zvangu ndichienda pabasa pandosenza. Sandiri munzira kufamba kuenda kubasa, mapurisa achibva asvika akasvika akandibvunza kuti anokumbira kusecha, achibva asecha, apedza kusecha akati ari kumbira kuona mapepa. Ndibva ndaburitsa mapepa ndikavaratidza. Vakati tichakutora toenda newe kupolisi, unogara kupolisi, wakamirira Home Affairs. Kana Home Affairs yauya ndoichazokuburitsa. Saka Home Affairs yaingosvika yosvika tiverenga muri wanga ane tiri namba yakati woverenga woverenga wosiya wobva watitaurira kuti hai nhau iri kuita kuti munge mugere ndeyekuti tichiri bhizi nenhau yezanphobia, saka muchambogara after that ndo patichaona zvekuita nemi. Kusvika ndagara mazuva anokwana mazuva iwawo andiri kutaura.
Makanga muri vangani muri mujeri imomo?
Tanga tiri 65.
VekuZimbabwe vaive vangani uye vamwe vanga vari dzimwe nyika dzipi vamucharangarira?
Vamwe vanga vari vekumalawe, vamwe vari vekumozambique. VekuZimbabwe takazobva papolisi steshi papo tave kuenda kulindela, takaenda tiri 35.
Saka kulindela makazogariswa mazuva mangani?
Kulindela takaenda tichibva tadzoka taudzwa kuti lindela yakazara, ndopatabva tadzoka futi papolisi station iyoyo eAlberton tikaudzwa kuti lindela yakazara, hamukwanisi kuti mupinde. Ende tanga tatorerwa mari dzedu, tichibva tasvika tikapa chichemo palindela kuti tine chichemo chedu chekuti polisi station yatatiri takatorerwa mari soso. Saka vabva vati ma hamuchina kodzero yekuti muchienda kulindela, ndobva vabva vatiendesa papolisi station. Taenda papolisi station yatakanogara 5 days iripo, ndokuzobva ipapo manje tave kuburitsiwa. Kwakazouya bhazi rikati ava vakaisa chichemo kulindela, saka havakwanisi kuti vaenda kulindela, ndobva tabva taburitsiwa tobva ipapo tichienda kuZimbabwe kunodhipotiwa.
Saka imi makazoendeswa kumatare edzimhosva here musati madhipotwa?
Nyaya yedu yakangotsikwa-tsikwa ichibva yangoperera ipapo, hatina kukwanisa kuenda kumatare edzimhosva.
Saka madhipotwa chii chakazotevera mumashure?
Takangoenda tikanosiyiwa kuBedbridge kune kuILM here, ndobva takanosiyiwa tikasvika tikangobvunziwawo maproblemu edu nepolisi. After kunzwa ipapo kamwe nomwe ngaaone zvekuita, sezvo ndandine mapepa akakwana ndakakwira zvangu bhazi ndikadzokera kubasa, because ndandakasiya mhuri yangu nepropati yangu yese ndandakasiya kuSouth Africa. Sandibva ndadzokera ikoko, ndokwandiri nanhasi.
Makazokwanisa here kudzoka muchitsanangurawo kubasa kwenyu kuti ndo zvakaitika vachikudzosai pabasa?
Ndakasvika ndikatsanangura pabasa pangu mamiriro ezvinhu maitikiro azvakaita, vakanzwisawo naivo kuti ndandakasungwa, because chero varungu vangu vanga vachizondiona pakendi pandandiri, mapepa vanga vachiziva kuti ndinawo, futi vakasvika vachizondiona pati kuti ndiriliziwe ndibude, ndozvanga zvisingaiti.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa vaAlbert Makiwa vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7.
Hurumende ichitsigirwa nesangano reUnited Nations nhasi yatanga musangano wemazuva maviri muHarare wekutarisa mafambiro ari kuita chirongwa chebudiriro ine pundutso kana kuti Sustainable Development Goals. Musangano uyu wapindwa nemasangano akazvimirira. Mutungamiri wesangano reZimbabwe United Nations Association rinomirira vechidiki vaMacleo Mapfumo vanoti vari kufara nemafambiro aita musangano wanhasi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Kwasara mamanzi mashomanani tichiende muna September apo ma17 Sustainable Development Goals acha adoptwa kuUnited Nations. Chitachitori chitsvambe chikuru chehurumende neUnited Nations kuti ione kuti vanhu vari kuti chii nekuti vanhu zvishuwa vakanga vasingazivi havatozivi kuti masustainable development goals chii uyezve mamillennium development goals vanga vasingatozivi kuti chii.
Zviviri izvi mungati imi zvakasiyana sei uyezve zvii zvamawanikwa muchizeya nhasi pamusangano wenyu uyu?
Tikada kutarisa mamillennium development goals edu akaadhopta mugore ra2000 achinzi anofanira kunge apera mugore ra2015 anga ari 8 aitarisa nyaya dzekuti kuachivha universal primary education, kupedza poverty, kuenzana pakati pevarume nemadzimai nekupawo madzimai simba rakanyanya, kufikisa kwezvirwere zvinenge HIV and AIDS nemalaria, mamwe maissues zvekare ane zvekuita nematernal mortality, then nyaya dzeenvironment uyezve nenyaya dzekuwirirana kwedu nedzimwe nyika inova international relations. Saka aifanira kunge apera mugore rino ra2015 tichizoratidzana kuti pane 8 aya zvatikakwanisa isusu seZimbabwe kuti tiachieve ndechipi. Then takupedza 2015 nyaya yekuti vanhu vawane kuti takwanisa kuzvibatsira panyaya yekuti tikwanisa kuprovida chikafu kana tinyaya yekuenzanisa kana tinyaya yekudzidza yongopera here? Kwete, ndopazopinda issue yesustainable development goals idzi dzakuda kuti dzichienderera mberi dzichipedzisa pasiya nemamillennium development goals.
Tiri kuona kuti manga mune zvidzidzo tisurvey yamanga muri kuita padandemutande reinternet zvafamba sei izvozvi?
Ichocho ndotikade kuchipa semabatsiro achaitwa neboka redu reZimbabwe United Nations Association kuti muno muZimbabwe ndisu takakwanisa kuburisa nyaya iyoyo yeonline survey yatakange tapiwa neUnited Nations kuti munhu wega ari kungozvifambirawo mustreet anokwanisawo kukomenta pa17 masustainable development goals. Saka nekuburitswa kwazvazvoita nhasi mukati nestakeholder dialogue yatatiri taona kuti ipo pane 16,800 vanhu from Zimbabwe vakakwanisa kuisa vhoti yavo. Pane maissues akangosiyana-siyana tichitarisa maissues ekuti government yedu haifaniri kunge iri corrupt, mahuman rights anofanira kunge achipromotwa kumunhu wese zvakanaka uyezve education inofanira kunge ichiwanika kune vanhu vese mukati meZimbabwe. Ndo mamwe maissues acho ari kuadreswa paonline survey yemyworld2015.org.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe United Nations Association rinomirira vechidiki vamacleo mapfumo vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye westudio 7.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanotengesa mumigwagwa.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu, matext message nemawhatsapp pamwe nemashoko amunotitumira pafacebook page yedu yevoa. Totanga nekunzwa mashoko atatumirwa nevateereri vaviri vestudio 7.
Tinokutendai nenyaya yamaudza mudariro nechirongwa ichi. Tinoti hurumende yeZimbabwe inotaurira vanhu nezveuchongi hwejekerere. Iyo irikukunyikidza kuzivisa vanhu vatori nenhau havasina upenyu hwakarurama vaakugara vachitiisa upenyu nevana vose veZimbabwe. Kunyikidza vavari kuita kuzivisa vanhu. Hapana mumwe munhu anobva kune nzvimbo dziri kune nhamo vachiuya kutaurira hurumende yeZimbabwe kuti itezvi.
Asa munogona vakomana demambushwa kuno kumarondera west mombonzwa zvikuitika kuno.
Tinotenda zvikuru vatereri vatitumira mashoko pa WhatsApp sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Dare repamusoro-soro rinorasa mutemo wanga uchishandiswa mukusunga vanhukadzi vanofamba usiku vachinzi vari kuita zvechipfambi.
Vanhu vatatu vafa mutsaona yebhazi reTombs raroverana nerori mumugwagwa wezvishavane.
Vagari vemusaningdale muHarare vobatana nekanzuru yeHarare mukuchenesa nzvimbo yavanogara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Doksia Emina Jonga na Chris Gandev.